manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 24/2017 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu ngavaregete polisi ichiita basa rayo. Ndo zviya zvamunoona vanhu vanenge vachichema vachiti polisi yawanda pamugwagwa. Asi polisi ikabva ikatadza kuita enforcement, tinenge tava kuchema zvechiti kuiyo mota yapinda sei paroad.
Vanhu gumi nemumwe chete vanofa, vamwe zana negumi nevapfumbamwe vachikuvara. Apo rori yanga yakatakura vatendi vechechi ye The True Apostolic Mission yaita njodzi kukamativi. E Politburo yeZanu PF inoiti amai Maud Muzenda vaitwe gamba renyika uye vave kutarisira kuradzikwa nemugovera kuHeroes Acre. Mumwe mutori wenhau anorohwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZanu PF panga pachishambadzwa bato reMDCT kuHarare Showgrounds. Tichakupaiwo zviri kubuda kubva kumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu gumi nemumwe chete vashaya, vamwe zana negumi nevapfumbamwe vakakuvara. Apo rori yanga yakatakura vatendi vechechi ye The True Apostolic Mission yaita njodzi kukamativi. Nepfenyuro yeZBC yati mumwe wevanhu vapona mutsaona iyi iyo yaitika mambakwedza nenguva dza 4 AM mushure mekunge mabhureki erori iyi aramba kushanda. Asi vatendi ava vanonzi varamba kuti imire sezvo vanga vachitya kunonoka kuenda kukereke. Vanga vachibva kusiyabua Binga vachienda kuHwange. Mukuru wemapurisa kuHwange Superintendent Newton Mutumba vaudza vatore venhau kuti vakuvara vaendeswa kuzvipatara zvakasiyana siyana kusanganisira kukama TV Clinic, Hwange Colliery nekuSt Patrick's. Njodzi iyi iri kuuyawo mushure mekunge vamwe vanhu gumi vafa nemusi wemuvhuro mutsaona yemumugwagwa weHarare Nyamapanda pedyo nemusami Cross Business Center. VaClifford Gobo ava vakafanobata chigaro chemukuru wesangano rinoongorora nezvenjodzi mumigwagwa reTraffic Safety Council vati mapurisa vanofanira kuregwa vachiita basa ravo rekubisa motokari dzisina kunaka mumigwagwa, asi vachitiwo vanhu vanofanirawo kuongorora motokari nemabhazi zvavanokwira. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro navagovo.
Pakutanga tinoda kuti tine hurombo kune avo vakasikigwa nehama dzavo papanjodzi yaitika kuHwange. Ukatarisa zvaitika ikokoko, tinenge tichikurudzira vene vemota dzinenge dzizosenga vanhu kuti vaone kuti mota dzavo dzinokodzera kufamba paroad yamoti road witness. Vanofanirwa kunge vane maroad fitness dzemavehicles avo, especially anosenga vanhu. Then secondly, tinokurudzirawo mapassengers kuti aone kuti mota dzavari kukwira idzo dzinokodzera kuvatakura singavaisi munjodzi.
Saka zvingaitwa sei kuti ava vanotakura vanhu navava vanohaiwa vatevedzere mutemo wekuti vanhu vasakuvara kana kufira munzira zviri kuitika izvi?
Ipapo tinototarisira kune avo vanochengetedza mutemo repolisi kuti vakaona mota dzisingakodzeri dzakasenga vanhu, hazvinei kuti vanhu vechechi, kana mota isingakodzeri kufamba pamugwagwa ngaibviswe pamugwagwa. And tinotochema newo kuti polisi ngaiite, vanhu ngavaregedze polisi ichiita basa rayo. Ndo zviya zvamunoona vanhu vanenge vachichema vachiti polisi yawanda pamugwagwa. Asi polisi ikabva ikatadza kuita enforcement, tinenge tava kuchema zvechiti kuiyo mota yapinda sei paroad.
VaClifford Gobo ava vakafanobata chigaro chemukuru wesangano rinoongorora nezvenjodzi mumigwagwa reTraffic Safety Council vanga vachitaura parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. dare re high court rapa mutongo wekuti vaimbo vemutevedzeri wameya veguta reulawayo vagift banda vadzokere pachinzvimbo chavo. Mutoro wedu enautaura ichava anotipa nyaya iyi.
Justice Martin Makonese vapa mutongo uyu nhasi mangwanani. Vabanda vaive vambomiswa basa negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuere muna Gunyana wegore rapera. Vakazodzingwa basa mushure mekunge tribunal yaive yasarudzwa navakasukuere kuti iferefete nyaya iyi yavati vaive vabatwa nemhosva yavaipomerwa yekushandisa chinzvimbo chavo zvisiri pamutemo kuti vatenge imwe nzvimbo yokuvakira. Mushure mekudzingwa kwavo, vabanda vakakwira kudare repamusoro vachipikisa kudzingwa uku. Mumutongo wavo, Justice Makonese vati mushure mekuzeya nyaya iyi vakaona kuti tribunal yakatadza pakuwana vabanda vaine mhosva sezvo zvaive pachena kuti hapana mutemo wavaive vachikora mukutenga kwavakaita nzvimbo yekuvakira iyi. Nekudaro Justice Makonese vati vabanda vanofanirwa kudzorerwa pachinzvimbo chavo chekuvakanzura uye mutevedzeri wameya weguta reulawayo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvekutongwa kwematunhu panyaya iyi. Gwetara vabanda vakolwa ningwenya vaudza Studio 7 kuti vange vasati vaona magwaro emutongo uyu asi vati vari kubata denga nekufara nekuti vaiziva kuti vabanda vaisave nemhosva kubvira pekutanga.
Tinofara zvikuru nechikumbiro chetu kuti chakavhumwa nehigh court because takataura zvokutanga kuti client yetu vabanda vanga vasina kuparwa mhosva. Saka tinofara zvikuru. Hatisati taiona decision yacho yakapiwa nehigh court but tiri kufara zvikuru.
Vangwenya vati pavanongowana magwaro emutongo uyu vachasvitsa kukanzuro yeguta reulawayo kuti vabanda vadzokere pachinzvimbo chavo sezvataurwa nedare. Vatiwo vanotarisira kuti vabanda vapiwe mari yose yavaifanirwa kuwana kubvira pavakamiswa basa kusvika pari zvino sezvataurwawo mumutongo uyu.
Tichazoendesa kuna deputy sheriff kuti aseve marespondent etu bana minister ana city kanziri zvokuti auye adzokere kubasa kwake. Tiri kutarisira kuti vapiwe allowances avo nekanziri.
Mumwe mugari wemuvulawayo vaadmire kudita vati mutongo uyu unofadza nekuti matare aratidza kuti hatonge achitarisa kuti wabuda mbamani.
Matare anofanira kutonga without regard to political. Vasingarerekere kuti munhu unobva ku musangano upi vanongotarisa magwaro avo nebumbiro remutemo. Nemitemo yemunyika. Saka zvinongofadza kuti ndo zvinongotariswa nematare izvozvo. Nekuti kana pakazenge pane chimiro chekuti matare akurerekera kurutirwe bato inenge yangova nyonga nyonga mukati menyika.
Asi mumwe mugari vati neshoko vati hazvishamise kuti hurumende inogona kuramba kutambira mutongo uyu.
Ni panyei ndinoona zvekuti zvakamboitika kugweru makanzelas yako akambosuspendwa mahaikoti yakazoita zvayo but hurumende yakatora nguva kuzvitambira so I think zvinogona kungodini kutorawo time chinetsa kudaro.
Mutauriri webato reMDCT vaDouglas Monzora vaudza Studio 7 parunhare kuti mutongo wanhasi unoratidza pachena zvinogara kutaurwa nevebato ravo kuti makanzura avo kunyanya mumaguta vanopomerwa mhosva dzemanyepo senzira yebato riri kutonga reZANU-PF rekushungurudza vatsigiri vavo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishava.
Mumwe mutori wenhau anonzi aro vano vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF panga pachishambadzwa bato reMDCT kuHarare Showgrounds. Mutori wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Manyere uyo ange ari pastendi yeMDCT arova mushure mekutora mufananidzo weimwe motokari yange ichidarika pastendi iyi ine number plate yange yakanyorwa kuti RG Mugabe. Vange vachityaira motokari iyi yerudzi rweChrysler iine ruvara rutsvuku vaEfraim Chizola vabva vaburuka motokari mavo ndokutanga kurova Manyere. Manyere audza Studio 7 kuti ange ari kutora mifananidzo yezvange zvichiitika pashow apo arowa.
Ndaona moto yanga yakanyorwa kunzi RG Mugabe iri number plate. Saka nesemutapo wenhau ndatora picture ndichitarisa kuti ndikutora zvinhu zviri kuitika mushow. But murudza kuti anonzi Zola abva mumhanyisa moto yakada kunditsika kwabva achindifirika kuti ndobva kunyudza. Kune vamwe vakawanda vakatofa nenyaya idzidzidzi kuti munhu wacho munhu weZANU-PF ende vatozoziva vakabudisa mamakadzi avavo vakanzi freelance journalist kuti maZANU-PF. Mumwe wacho akatopfeka kukiti zanupf akanzi Kenyas vafukidze.
Chizola ange ave kuda kupinza manyere motikari make nechisimba asi azodzorwa nevamwe vake vange vakapfeka mbatya dzezano PF. Manyere abva asungwa nemapurisa uye hapana chikonzero change chapiwa kuti ainge ari kupomerwa mhosva yei. Zvichakadaro, mumwe mukuru mubazire vechidiki muMDCT mudunhu reHarare vaJeff Chaitezvi vaudza Studio 7 kuti vanhu vakawanda vange vari kufarira zvinyorwa zvegwaro remitemo yeMDC kana kuti mapolicy documents. Vatiwo vange vachida kuvanhengo dzebato iri vange vari kupiwa makadhi pachena
500 chava chikuru chavari kuda imanifesto nemapolicies edu ndokunyanya zvo zvavari kuda nemamembership cards.
Vachaitezvi vati mutungamiri webato ravo vamogen tsvangirai vanotarisirwa kushanyira stand iyi mangwana. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanotarisirwa kuvhura show zviri pamutemo mangwana. Mutevedzeri wemukuru weZimbabwe Agricultural Society vaIvan Craig vaudza Studio 7 kuti show yegore rino yafamba zvakanaka chose kana zvichienzaniswa nedzimwe dzapfuura.
Kare maiti show ichipera taisa vanhu vane mabroom nemutsvairi wakutsvaira kuklina kuti mangwana inge yakachena. Asi iko zvino tangu vari kufudzwa hapana kapepa kwauri kuona hapana yakachena zvekuti aiwa show iri kunakidza. Tozoti isusu kumastands every day paunosvika pastand unoona yakachinja iri kuita kunge yatotanga show musi iwoyo, zvichireva kuti vanhu vari kuratidzira zvinhu havasi kuneta. Vari kutiwo pavanenge vapedza show nhasi mangwana makuseniseni wobva yogadzirisa gadzirisa kuti vanhu vasvike pakaita sei pakanaka.
VaCraig vati vanotarisira uwandu hwevanhu kukwira kutanga mangwana uye vatotanga kupa mubayiro kuvarimi vakakunda nhasi. Vakawana mubayiro yepamusoro ndivo vachapiwa mubayiro yavo navamugabe mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Vagari vekumasvingo avari pakati pekuchema gamba renyika, ambuya Maud Muzenda vakurudzira mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kuti vayemure nekudzidzira tsika dzakanaka kubva kuna mbuya Muzenda, avo varumbidzwa nevazhinji munyika kuti vaiva mudzimai wemumwe wevatungamiriri venyika akazvininipisa. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Kurudziro iyi inouya apo vamwe vari kupomera amai Grace Mugabe mhosva yekukonzera kusawirirana mubato rezanu PF nemunyika. Mazuva apera amai Mugabe vakakonzerawo mutauro pasi rose apo vakarova umwe musikana Gabriela Angels kuSenton Johannesburg mushure mekumuona aine vana vavo vakomana muhotera. Vamwe vanoti izvi hazvipe chimiro nechiremerera kumudzimai wemutungamiriri wenyika. Vataura neStudio 7 vati vari kurwadziwa zvikuru nekurasikirwa nambuya Muzenda. Amai tarisai hungo vekwamucheke mumasvingo vanoti nyika yarasikirwa namai chaivo uye vakurudzira mai Mugabe kuti vadzidze kubva kuvakuru ava.
Kutangira zvese tinoti tarasikirwa nenyaya yamai Muzenda. Mai Muzenda vanga vari role model kumadzimai, vanga vachibata munhu wese semunhu zvisinei kuti unobva kumapolitical parties akadini. Saka unhu hwamai Muzenda dei hwaigonawo kuti hwatapukira hukaenda kuna amai Mugabe. Vakopawo zvinoitwa namadzimai echikuru zvingava zvinhu zvakanaka, nokuti zvinhu zvavari kutoita zviri kutinyadzisa senyika.
Vamwe vazhinji vanoti mbuya Muzenda havana kuda kupindira nyaya dzezvematongero enyika apo murume wavo achiri mupenyu vakaramba vari mai vakatsiga vachiyananisa nekupanga mazano kuvana nevatungamiriri venyika. Mutauriri weNational People's Party kana kuti NPP vaJefferson Chitando vakurudzira madzimai evatungamiriri vasara kuti vazininipise sambuya Muzenda.
Mai Maud Muzenda tinovaziva vari mai vakanga vari mai vakatsiga, mai vakanga vakazvininipisa, mai vakanga vachichengeta nherera, mai vakanga vachitarisa kana mukaenda pachikoro chemupandawana munondowana vana vazhinji zvikuru vakabvapo vakapinzwa namai Muzenda. Saka izvizvi zvinoratidza kuti mai Muzenda mukatarisa pavana vavo vese vavanawo vakasara vachivarera vachivachengeta vaMuzenda vari panguva yokurwira kuti tiwane rusununguko. Izvi ivo taona rusununguko mai Muzenda havana kuda kuenda kumberi, vakaramba vakabvira somudzimai akatsiga.
Rambisai Mugova anoti mbuya Muzenda ndeumwe wemadzimai evatungamiriri vakare vashoma vange vasara vaiva vakatsiga vachiyananisa vamwe sevashakabvu amai Sale Mugabe mudzimai wekutanga wemutungamiriri wenyika pamwe nambuya Mafuyana mudzimai wemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaJoshua Ngomo.
Mai Muzenda ndimai vakazvarwa vakava mai vakatibereka vakava mai vane dzidziso. Tinoti mai tarasikirwa negamba guru nekuti tinovaverenga ivo nana Sali Mugabe nana mai Chinamano ndo madzimai anga achiratidza hunhu.
Mbuya Muzenda vachimwa nemapato izve matongerwo enyika akasiyana siyana. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vakandobata maoko kumba kwaMuzenda kuHarare. Apo mutungamiri weNPP amaJoyce Mujuru vakavarumbidza vachitsika dzavo dzanga dzakanaka. Studio 7 haina kukwanisa kubata amai Mugabe kuti vatipewo maonero avo papfungwa dzevanhu vemasvingo. Kurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika vasiti nzekera mai vaudza mhuri yekwaMuzenda kuti politibhuro yebato iri yati vaitwe gamba renyika uye vachiri kuradzikwa kumarinda eHeroes ekanemusi wemugovera. Ndakamira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandhi Maramba.
Nezuro zvinonzi pakaita mhirizhonga paArnold Farm kana kuti pamanzou kumazowe. Pakati pevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanopf nevagari vepapurazi iri. Vatsigiri vezanopf ava vanonzi vaida kuti vagari ava vabve papurazi iri kuitira kuti amai Grace Mugabe vanove mudzimai vemutungamiri wenyika vawedzere purazi ravo. Gavhuna wedunhu remashandaland central vamartin Dina vakaudza Studio 7 kuti amai Mugabe vakapiwa purazi iri kuti vachengetere mhuka. Asi Mataredzi Mosva akamisa amai Mugabe nemapurisa kubvisa vagari vari papurazi iri pasina kwekuvaendesa sezvinodiwa nebumbiro remutemo. Mapurisa akamboputsira vanhu ava dzimba dzavo vasati vamiswa nedare. Kode tinzwe mamiriro akaita zvinhu nhasi. Blessing Zulu Studio 7 abata munyori wesangano reArnold Farm Residents Association vaInnocent Dube.
Hongu pakaita kurwisana nezuro pari zvino nhasi kwanga kwakanyarara because nhasi havana kupinda.
Aikurwisa apa ndiani?
Apa tichaziva kuti exactly ndevana because imilitia iri kugara mucompound. Tino tiri kufungidzira kuti mayouth ezanupf.
Saka makakwanisa here kuti munge muchimhangara nyaya yenyu kumapurisa?
Hongu takaenda kunomhangara kunyaya yedu kumapurisa asi mapurisa vese vaingonakurirana nyoka menyu vachiti kwanzi tiri kumirira shefu wangu yachii ndiri kumirira shefu wangu saka hapana chakazobuda kubva kumapurisa.
Pane vakakuvara here mukurwisana uko?
Hapana vakakuvara because takazovakurira nekuwanda kwedu vakakurumidza kutiza.
Saka vaikuudzai kuti kudii pavaikurwisai apa?
Vaiti muchiri kuitei budai mupurazi raamai Mugabe.
Makwanisa here kuti munge muchinotaura nemagweta enyu nenyaya iyi?
Hongu izvo ndio kwatiri kuenda kumagweta edu tine appointment yaforofyo kuti tiene kuti tinoita sei purazi veZimbabwe Human Rights Commission vane ripoti yavatipa nhasi nemamiri akaita zvinhu zvacho.
Vanga vachiti kudii mugwaro ravako pairi?
Igwaro ravatipa vari kuti ivo tofanira kugara ipapo kusvika tawana kugara because kwese semanyepo anga achitaurwa naMartin Dina wokuti takapiwa minda manyepo because hapana kwatakambopiwa minda.
Asi mukapiwa kumwe kwekugara makasununguka here kuti munge muchitama?
Takasununguka zvakanyanyisa nokuti isu zvatiri kuda minda chete hapana chimwe chatiri kuda.
Patakapedzisira kutaura nemi musingakwanisi kuvaka dzimba dzekuti mugare zvinhu zvamira sei zvinezvi?
Hapana chatasata tavaka tiri kugara panze kusvika pari zvino.
Manheru munorara sei manje kana musina dzimba?
Tinongorara panze ipapo tongowanza magumbezi hapana zvokuita because ma-non-governmental organization vese vari kutsva kupinda kuti vatibatsire because kune vanga vachida kutibatsira IOM but vari kutsvawo kuti vapinde mukati kuti vatibatsire.
Ari kuvarambidza kuti vakubatsire ndiani apa, mapurisa kana kuti?
Ndingati mapurisa arimba kuisa mabhomugedhi.
Pane mapurisa mangani?
Mapurisa bhomugedhi rokutanga rine mapurisa maviri, rechituri rine mapurisa maviri, vese vane vakapakatira futi.
Munyori wesangano reArnold Farm Residents Association vaInnocent Dube vari parunhare kumanzou naBlessing Zulu Studio 7. Direct from Washington, the voice of America. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909am, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Komisheni iri kutungamirwa nevaimbove munyori mukuru weUnited Nations vaKofi Annan nhasi yati nyika yeMyanmar inofanirwa kunyevenutsa mitemo ine chekuita nekuve chizvarwa uye kumisa kushungurudzwa kwevanhu senzira yekuunza nayo runyararo mudunhu reRakhine. Vakuru vakati chikomo chiremera chevari kure vari pedyo vachitamba nacho. Dudzire chireve ichi inenge yave kubuda sechokwadi pamubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance uyo uri kuonekwa nevamwe vari kunze senzira chete yekubvisa nayo utongi weZANU PF. Asi izvi zvinonzi handizvo zviri kuonekwa nevamwe vari mumapato akapinda mubatanidzwa uyu. Avo vari kubuda pachena vachishoropodza mubatanidzwa uyu vachiti havaoni uchibudirira kubvisa bato riri kutonga. Dzimwe nhengo muMDCT dzinonzi dziri kuramba kuti paumbwe mubatanidzwa nemamwe mapato dzichiti mapato aya haana chaanounza kumubatanidzwa uyu kunze kwekutokohwa paasina kurima. Izvi zvinonzi zviri kuitikawo kumamwe mapato akaita sePeople's Democratic Party inotungamirwa navatendai BT pamwe chete neMDC inotungamirwa namushinafundo Welshman Ncube. Uko dzimwe nhengo zvikuru dziri muutungamiri dzinonzi dziri kuitawo batamurefu batamupfupi dzichiramba nyaya yemubatanidzwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weMDC inotungamirwa naWelshman Ncube vakurawo nechihwai pamwe nevanongorora zvematengerwo enyika vakarerekera kuZANU PF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vachihwai kuti vanoti kudii nemapisha-pisha atinonzwa ari kusimuka mumapato ari muMDC Alliance.
Handikutitaura hangu ndakamirira Alliance, ini ndiri mumwe wemapato. Ndakamirira bato riri muAlliance iyoyi reMDC. Saka nokudaro isuwo tiri kudarira zvinhu zvataurwa nevanenge vataura ruzhinji rwevanhu patakabva kusarudzo kumashure. Takanzi zvakangonakira kuti muite mubata pamwe, mubatirane pamwe chete, mukwanise kubvisa varipo ava. Asi maziso togona kunge tichiona zvakasiyana. Isu mumaziso edu takaona kuti chinhu chakanaka, uye tiri kudavira kumashoko evana veZimbabwe kuti tiise pfungwa pamwe chete tigorwisa hurumende yeZANU PF yadai kutitambudza. Ende kana munhu ukange usiri mutumi, chirega kuti chakashata. Saka toda kungotaurana kuti zvakaisei kuita mushandira pamwe. Kana takakanganisa, titiudzai kana takakanganisa pacho. Nokuti varume vakuru vakaita sesu, isu tiri kudavira shoko rakabva kuvanhu.
Vachiri manzu, tichiona mapisha-pisha ari kubuda mumapato ari mubatanidzwa, munoona vachibudirira here nerwendo irwo?
Hazvigoni kuti vabudirire. Chokutanga pamapato ose avo manomwe iyawo, zvazvinoreva ndezvekuti hapana rinonzi bato pamapato avo manomwe iyawo. Nokuti ukaona vanhu vanomwe vungana vachida kukutsira bato rimwe chete, izvozvo chete zvongora kuti aiwa havari kuita havo matope. Vakatomborwisana pachavo voga kuti isi tonzi MDC ani, ivo rusara vonzi MDC ani. Izvo zvinongoratidza kuti hakuna kunge vanhu vanga vakaisa pfungwa pamwe chete vachiti ivo vanoda kubvisa ZANU PF. ZANU PF ina mapolicies anoita kuti vana veZimbabwe vabudirire.
Vachihwai, pindirai tinzwe.
Ndatoshamisikawo, handina kuziva kuti mazi vane mavonero akadaro kuti vachiri kufunga kuti dombo rinobuda mvura. Kana pamakore makumi matatu namanomwe vamugabe vakatadza kugadzirisa upenyu hwevana veZimbabwe, hatitarisiri kuti pazuva ranhasi vangabuda namasaramusi vakagadzirisa upenyu hweZimbabwe. Nokudaro toshamisika kana vanhu vari kuZANU PF uko vachidongorera poto dzevamwe. Nokuti isu toti kochenyu chiko pahuku yomweni, madiko kurega nguri matiwedzerai munyu, haina kusukira, mvura ishoma, chidzai choshandirai. Tazvinzwa, kochenyu chavachizi, kochiregai katibike ribve, tozva nemi musashira kutarira kumashure. Nyaya iri pano ndeyekuti mapolicies Zimbabwe inoda kuvakwa pasa.
Vachiri manzi, mushandira pamwe uri kutaurwa uyu uri kuitwawo mune dzimwe nyika uchibudirira. Chii chinoita kuti mufunge kuti muZimbabwe hauzobudirira?
Hakuna zvinhu zvakamboita saizvozvo. Saka wisdom yavanhu vakare kare vakataura kuti ndevazhinji hadzicheri mwena unoenda kure, ndozvazvinongoreva chete chete. Tingada kupidigura tigodii kudini, asi mbevazhinji hadzicheri mwena unoenda kure.
Vachihwai,
ndongoshayiwa kuti ko vaita sezve mhazi yavo. Nokuti isu tiri kuti mapolicies avari kutaura nepane unemployment rate munyika neumbavha hwavapo, ivo vari ngoti kwai zvakangonaka zvakanaka muZimbabwe mapolicies ticharohwa. Izvo hatigoni kundoba semabiro anoita ZANU PF. Isu tiri kuti tiri kuda kuvaka nyika ino, ivo vachiri mhanzo avo mhazi yavo. tiri kuti kana vane njere dzavanoda ngavachiuya nadzo.
Vachiri manzi mapato ose ari munyika anenge angove nezvipoka zvipoka. Kunetsana kwamuri kuona kuri kuma alliance ndokuri kuitika muzano PF. Tipe iwo pfungwa dzenyu.
Ivo ndo zvavanofunga kuti ndo zviri kuitika. Saka muchingonzwa kuchinzi kunongori nepati inonzi ZANU PF. Chete chete hazvitombozofiza akaita kuti tingazoparadzaniswa noumwe munhu. Uyu anoda kutoparadzanisa vanhu anenge achingodzingwa.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZANU PF vagadzira chirumhanzu. Manzwawo zvakare kubva kumutauriri weMDC inotungamirwa naProfesa Wolfman Ncube vakurawo nechihwai. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Tombotarisa zvabuda mumutambo weCastle Lager Premier Soccer League watambwa nhasi. Chikwata cheDynamos chadambura chikwata cheHaumain 6-0 kuBaba Field Stadium kuBulawayo. Musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table na8pm nhasi apo tinge chitarisa nyaya yemhirizhonga iri kuitika papurazi remanzou kumazowe iro ragara riine makakatanwa pakati pemhuri dzakaritora muna 2000 naamai Grace Mugabe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumirawo mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
When I see you, when I see you, I get so shy. Bona, cook. Moyo wangu no reketa, unoda kukupepeta. Love yaku ino fefeta, sakandoda kukuchengeta. Every day no nisekesa, suarangu uno jegesa. Nyangwe jiga ni vengesa, ndiwe wacho no nipengesa.
Kambo penge penge kubva kune chikomana Titan vakawanda vanochiziva nekambo mukoko. Sezvirongwa yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhaudza nhasi. Vanhu gumi nemumwe vanofa, vamwe zana negumi nevapfumbamwe vachikuvara apo rori yanga yakatakura vatendi vechechi ye The True Apostolic Mission yaita njodzi kukama TV. Politburo yeZANU PF inoita amai Maudi Muzenda gamba renyika uye vave kutarisirwa kuradzikwa nemusi wemugovera kumarinda yeHeroes Acre muHarare. Mumwe mutori wenhau anorohwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF panga pachishambadzwa bato reMDCT kuHarare Showgrounds. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange minesi zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Chris Gandhi nantungamiri Nkomo.
Kuhisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngolwesine mhla ka 24 Ncwabakazi 2017 nguChris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Engizibuza khona ukuthi ngambe nxa umuntu ezathwala abantu abangu 100 ka1 ehamba labo uyabe elungiselele yini kokhano kokuthi khona imoto yakhe ayibona ukuthi right umchayeli wakhe laye usesimeni esilungileyo ukuthwala abantu abangu 100 asonto ejwayelekileyo.
Kufe abantu abalichumi lanye ekubhewukeni kweroli ebisuka ebhinga isiya ewange lamhla ekuseni ithwele abukholo lwesipostoli.
Ya abantu sibili abantu abafike estendini sibili kufuze appreciate ukuthi MTC yenzeni laba bantu kufuze bekuthathe bethini into le yenzwe yeMTC bengesaba bona ilizwe langkhona nayo lokheli linje.
IMDCT iqale ukubukisa okwakuqala embalini yombukiso wezokulima weHarare Agricultural Show, kodwa kugcine kusiba lesehlakalo sokuthaywa kwentatheli zindaba ebisenza isebenza izimele.
Umanyano wamabandla aphikisayo ukhanya lonke untengantenga okulakho ukuthi ungabi ngoqinileyo ukumelana leZANU-PF kukhetho lomnyaka ozayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Kufe abantu abalichumi lanye engozini yomgwaqo eKamativi namhla ekuseni ngemva kokubhewuka kweroli enkulu ekade behamba ngayo ithwele abantu benkozo yesipostoli besuka esiyabuwa eBhinga besiya emhlanganweni wesonto yabo eWange. Imota le ibithwele abantu abedlula ikhulu lamachumi amathathu 130. Njalo abalimeleyo bayelatshwa eKamativi Clinic kanye lasesibhedlela seWange leseSt Patrick's. Lanxa amapolisa esacwayisisa imbangela yalingozi kulembiko ethi amabreki erolile ebengasebenzi kuhle, njalo okusobala ukuthi ibithwele abantu abaningi kakhulu. Osaphethe isikhundla sikamqondiso wogatsha lwe-Traffic Safety Council of Zimbabwe, umnumzana Clifford Gobo, uthi balusizi kakhulu ngalingozi. Uthi abatshayeli kumele bahambe ngonanzelelo emgwaqweni. La ngamazwi agcizelelwe ngumeli weBhinga North edalele ephalamende, umnumzana Prince Tubeko Spanda, yena othi iroli le ibingamelanga ithwale abantu abanenkangaka.
Engizibuza khona ukuthi ngambe nxa umuntu ezathwala abantu abangu 100 ka1 ehamba labo uyabe elungiselele yini kokhano kokuthi khona imoto yakhe ayibona ukuthi right umchayeli wakhe laye usesimeni esilungileyo ukuthwala abantu abangu 100 asonto ejwayelekileyo. Kanti njalo njengenhlala yenza siyakhuthaza ukuthi bakithi nxa umuntu ethe wathwala abantu abaningi kangaka kanti uhanjelwani vele ebusuku. Ukuhamba ebusuku akulunganga. Kanti njalo noma ama-details onke singakawatholi, ukhanya ngani ama-emergency services ethu akawarespondanga ngesiphangiphangi, baphuzile ukuyafika engozini, ngoba nxa kuyikuthi ingozi yenzakale ngama-past 2 kwakhanya ngani abafike kuqala bangabe befike ngabo-5 kutsho ukuthi ama-emergency services ethu engabe engasebenzanga ngendlela efaneleyo. Kodwa ongasenani sisadingisisa ukuthi sizwe ukuthi kanti kuhambe njani, lawo amapolisa asadingisisa ukuthi kuhambe njani. Sisakhala njalo lalaba asebevele sekusaziwa ukuthi kabasekho sebebhubhile, ngoba ngikhuluma kanje kule mizi eminingi esengitshele ukuthi kozibani hatshi sokukhonfeni ukuthi hayi akasekho sokulesililo. So ngigijima kanje lami ngigijimela ukuthi ngiye kuba khona ukwenza ukuthi siyebonisana lalabo abakhona ngale kusini ukuthi kuhambe njani, njalo ukuthi ama-investigations ayahamba njani, lokuthi mhlawumbe uhulumende singacela ukuthi engenele encedise labo abalimileyo kanye nalabo abalahlekelwe yizihlobo.
lichithekile igazi labantu abanengi lonyaka eMnumzana Sibanda. Bafile abantu abanengi kakhulu engozini zomgwaqo lapha. Lungaqedwa njani lolu dubo?
Ngiyakholwa kunengi okufuza ukuthi sikwenze njengelizwe ukuze sizame ukuthi sinqabele izingozi eziningi kangaka. Ikakhulu lezi ezimvova abantu abanengi, uyananzelela ukuthi sike saba naleyana eyenzakala eduze neKaroi, ibhasi yakhona ibigijima kakhulu ibihambe ebusuku. Nanku sokwenzakele kathesi lokho kwenzakale eBhinga lakho, imota ibihamba ebusuku ukuthi ibigijima yini kasikwazi, njalo ukuthi kube lo dubo bani hatshi kasikwazi. Kodwa nje I think into okufuza ukuthi siyenze ukuthi okwakuqala abantu nxa bethe bathwala abantu abanengi kuqakathekile ukuthi okwakuqala benanzelele ukuthi imota zabo zikukondishini yini. Okwesibili, isiqubu sabo abahamba ngaso singanani. Okwesithathu, udriver kambe umchayeli angabe esesimeni yini sokuthi angahamba lo mango ethwele abantu abaningi kangako.
UManyere uchayiwe ngemva kokubonakala ithatha imfanekiso yemota ebile number plate
Uxolo umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumeli weBhinga North edalele parliamente. IMDC iqale ukubukisa lonyaka okwakuqala embalini yombukiso wezokulima weHarare Agricultural Show, kodwa kugcine kusiba lesehlakalo sokutshaywa kwentatheli zindaba esebenza izimele uAndrison Manyere obethatha imfanekiso kulesi stand. Njalo utshaywe ngabacatshangelwa ukuthi bengaba ngabebandla leZANU-PF. Kubika uMavis Gama.
UManyere uchayiwe ngemva kokubonakala ithatha imfanekiso yemota ebile number plate ebilotshwe ukuthi RG Mugabe ebichayelwa umnumzana Ephraim Chizora ohle wehla wamhlasela. UManyere uthi umangaliswe lesi senzo. UChizora obesefuna ukubamba ngamandla ukungenisa uManyere emoteni yakhe ahambe laye lapho kungaziwa khona, kodwa wakhuzwa ngabanye bakhe beZANU-PF. UZulu weHarare ulembono ehlukeneyo phezu kokuvunyelwa kwe-MDCT ukubukisa, bekhona bathi kulungile abanye bengakusekeli. ULeopold Munende ngosakhulayo oyisakhamuzi seHarare obesembukisweni walonyaka we-Agricultural Show, yena uncoma leli nyathelo le-MDCT.
Ambona nje njengento enhle sibili ukuthi labo bantu bazi ukuthi iMDC lokhu ikhona, ngoba sifala emaphepheni kulamalanga sishona sibona ZANU-PF, 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 so ngani iMDC iyakhohlakala. So layo nxa ikhanya layo icabanga ukuthi ibuye kushow izozibonakalisa ebantwini, mbona kuyinto.
Lanxa yena ethekelele istandard seMDCT uthi iningi labantu liyesaba ukufika duze kwaso.
Abantu bayathekelela khonapho, yinto ehluphayo ukuthi abantu besava, but msoyalo ukuthi besavani bona, kodwa bejamuka bayajamuka, kodwa besava ukufika estendini benikwa ama-pamphlets. Ya abantu sibili, ya abantu abafika estendini sibili, kodwa fuze si-appreciate ukuthi MDC yenzeni. Laba bantu fuze bekuthathe bethini, into le yenziwe i-MDC bengesaba bona, ilizwe langikhona labe lokhu elilinje.
Kodwa umlondolozi Ndlovu esinye njalo isakhamuzi seHarare oyintatheli zindaba uthi kuyasolisa ukuvunyelwa kwabe-MDCT ukubukisa lonyaka.
Esikubona ukuthi ibandla leZANU-PF siyazibona elikhokhelayo singathi ama-processes wonke ayenzakala elizweni leZimbabwe. Le-agricultural show ikhokhelelwa nguhulumente, iZimbabwe Agricultural Society, uhulumente weZANU-PF. Singakhumbuli indlela lokho kwenza ngayo isikhathi esiningi, abantu abaku-agricultural society ngabantu abaye bevele belama-links kubandla leZANU-PF. Singakhumbula komunye umnyaka ngibona nanto waku-92 nxa ngingaphambanisi, umnumzana Didmus Mtasa yena owaphinde kwaba ngusecretary for administration weZANU-PF, owaba ngu-chairman owe-agricultural show. Khathesi-ke sibona thina sifuzakala-ke ukubana leyo agricultural.
Lokhu uthi kuveza ubuphoxo beZANU-PF lohulumende.
Bona lonto kwindlela-ke eZANU-PF yokuphoxa iqembu ibandla le-MDC, ngoba siyazibona abantu beZimbabwe abaningi balokwesaba. Ngibona ngani mina abantu abaningi vele baza kusaba ukufika kuleso stendi, ngoba kabe kulo umoya wokuthi nxa ungabonakala usudlayela lapho kule okwenzelwa khona izinto ze-MDC uyabulandeni kambe kusho ishiwo esiyazibana likulanda ukuzozikholisela lokulanda ukubana ungahlukumezi. Kodwa ngomoya okwesaba osebantwini beZimbabwe, ngibona ngani lokhu kuyindlela yokuhleka phela ibandla le-MDCT.
Lanxa kube lalesi sehlakalo, abalimi babuyisa izilimo zabo eHarare Agricultural Show kanye loZulu batshengisa ukujabulela owalonyaka bewuncoma bethi uqoqekile kule minyakeni yangemuva. Umnumzana Ivan Sinyoni ulima esenkayi eMathebeleland North kuwo 23 eGwamba eTunke. Yena-ke ulima izilimo ezimbalwa ezivalisa umumbu, inyawuthi, amabele, indumba lamazambane.
Isho yalonyaka hayi ngibona inhle kakhulu, lami ngithabele kakhulu ukwenza kwayo. I'm expecting ukuthi lami ngizuhambe lomvuzo.
Lumbono usekelwe ngunkosikazi Roberta Katunga okhokhela uhlangothi lwezokukhulumisana loZulu kunhlanganiso ebona ngezombukiso weHarare Agricultural Show.
Ishow iqhubekela phambili kuhle. Abantu lokhe bengezeleleka ababuyayo in terms of ama show goers. Sike saba lezethekeli ezihlanganisela uVP Honorable Mpoko ubhodile ama stands ekhangela ukuthi kunjani. And kusasa i-official opening uPresident Robert Mugabe ozavula ishow njengo-guest of honor wethu.
Uchaza owalonyaka njengoqoqwe ngendlela yaphezulu.
I-quality yama stands nxa si compare lama previous editions is higher. Ama exhibitors ethu wonke afake maximum effort in making sure ukuthi ama stands abo are of a high standard.
Abazathola imvuzo bakhangelelwe ukuyinikezwa kusasa ngumongameli Robert Mugabe onguye ozavula lombukiso okusemthethweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Abantu beminye imizi emangweni wakwaMadlambuzi egoqela koBhangale leGonde kunye labo somabhizimusi balendawo bakhala ngokuthi babhekane lodubo lwamanzi osokubamba ngamandla ukunatha lezifuyo edamu leMadlambuzi elilamanzi angahlanzekanga. UNompumelelo Moyo usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Amanzi impilo, inengi labantu liphila nzima ngenxa yokusilela kwamanzi hathi kumadlambuzi kuphela kodwa ngasemhlubulweni emandebeleni osekuchiye inengi labantu linatha amanzi angahlanzekanga. Imifula lemithombo sekwawoma, uZulu usehamba umango omude esiya kukha edamu leMadlambuzi lasezitolo zakhona osomabhizimusi baphila nzima. Unkosikazi Seli Sibanda uthe banatha amanzi edamu angcolile abanamigodi, ngakho ke bacela ukugejelwa imigodi njalo sebeneminyaka eminingi benatha edamu.
Sinathe damu amanzi anjalo angcolile asilamigodi, konke siyahlupheka funa ukuthi besilungisele besidingele imigodi. Ayimningi kakhulu kakhulu, ngakuphi isithuba sami ngasibona mntana sinatha amanzi edoti, ngapha siyagula ngapha siyezani, asilancedo.
Osakhulayo uCleopatra Moyo uthe udubo lwamanzi eMadlambuzi lunzima njalo imithombo iyacima, bacela ukugejelwa izibholane.
Siyaqhupheka lapha kwidolo amanzi kusho ukuthi sihamba umangobude sivela kashala eBhangale sebe-kilometers siyahamba sizothi lapha bomama amanzi sibuya one day kuthi kugashala.
Umnumzana Dengani Chaguma Sibanda uthe basuka eBhangale bahamba amakhilomitha ayisikhombisa bezokukha amanzi.
Idubo lamanzi liyasikhathaza kakhulu njengoba libona sibophe inqo lethu lamadonki lawa. Siyadingela umama amanzi edamu njalo sihamba i-7 kilometers siyefika emakhaya ethu. Since 1980 silomgodi omunye eduze lamakhaya emfuleni laphana owachiya nguSmith, lokho besithi bazasenzela wona la manje asilamali zokuthi sibize laba ababhorayo bezosenzela.
Esinye isakhamuzi seBhangale umnumzana Rapson Moyo uthi ngeviki bakha amanzi kabili edamu leMadlambuzi.
Siyaqhupheka lapha kwidolo amanzi kusho ukuthi sihamba umangobude sivela kashala eBhangale 7 kilometers siyanga basuki lapha bomama manje sibuya wendi ukuthi kugashana
umnumzana Kintu Ncube uthi olenqola inkosi ngoba utholela imuli eziningi amanzi ngenxa yokuba bawathola kude inqola ingafa baphila nzima.
Hey lapha siyadubeka amanzi siyathola kachana njalo inqola ingapantsha kuthi ukuthi asisagezi labantwana laba besikolo abasagezi lokuwatsha sawatshi. Hayi lapha siyahlupheka kakhulu.
Lithi wenziweni?
Kade sifuna imigodi. Imigodi iyo engasincedisa ingaba seduzane ngoba idamu lalo likatshana njalo lilengcekeza futhi amanzi akhona ahlambulukanga.
Unkosikazi Evelyn Dube uthe yena emasendu uduze lomfula olamanzi kodwa abantu abahlala eGonde yibo ababhekane lobunzima.
Thina amanzi kasihluphi umfula lo esayidini esikiyo amanzi kayapheli kodwa phambili le phambi kogonde ngale amanzi ayabahlupha nxa kunama-September October. Hayi bagebhu abaze batshone umuntu atshone phakathi kwegodi yikukuze bathole amanzi.
Iziqinti eziningi zemhlubulweni weMandebeleni zibhekane lodubo lokuthola amanzi ahlanzekileyo okunatha. Iningi labantu linatha emachibini lezifuyo. Imigodi eminingi seyafa ngenxa yokonakala komnotho elizweni. Abantu abasenelisi ukuzilungisela imigodi. Lo hulumende kenelisi ukugebhela abantu izibholane. Ngimele iStudio 7 ngisemadlambuzi ngingunompumelelo Moyo.
Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama siqhubeka sixoxa ngeziga zikankosikazi Grace Mgabe olakho ukubotshiswa ngosakhulayo uGabriela Angels okuthiwa wamtshaya ngentambo yegetsi eSouth Africa.
Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lisibamba kumagagasi ako 909 medium wave la kushortwave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ukhangelelwe ukwamukela inhloko kahulumende yakweMalaysia umnumzana Najib Razak oza kwethekelela isigodlo seWhite House ngenyanga ezayo.
Abantu bakwele Angola abavote izolo kukhetho lokudinga umongameli sebemelele impumela yalolukhetho.
Ukusasa ibandla le-People's Democratic Party, EPDP, liza kuba lomhlangano wedalele Standing Committee lapho okukhangelelwe ukukhulunywa ngodaba lokungena kumanyano we-MTC Alliance kumbe hatshi. Kulokwesabela ukuthi kungaba lokudabuka phakathi kwaleli bandla ngoba abangafuni ukungena kumanyano lo ababalisa unkosikazi Lucia Matibenga, abomnumzana Gordon Moyo lokucacaphulu labanye. Bayafunga begomela besithi abasoze bangene ngoba bengaphiwanga izihlalo zokuncintisa ezeneleyo ikakhulu kobulawayo. Ngakwelinye icele abafuna ukungena kulumanyano ababalisa umongameli webandla umnumzana Tendai Biti labanye bathi ukuya kukhetho kungelamanyano ikuchitha nje isikhathi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu endawonye lesiphathamandla se-PDP umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Ye ukungena kumanyano kakukhathazi kodwa ke okuqakathekileyo ukuthi kuqale kulungiswe kulungiselelwe indlela phela kugredwe konke kucace kube segcekeni bese singena ke kumanyano ozahlanganisa kamabandla wonke ezombusazi kodwa ke eqinisweni ke umanyano esikhathini esiningi ujayele ukudala ingxabano ngoba sikhangela ama-interest athiyeneyo amalunga amaphathi ezombusazi yikho ke thina hayi sibona ingane kakwela crisis sikhangelele ukuthi ma kusafika isikhathi esilandelayo esifithane kuzabe sekunomanyano ozahlanganisa amabandla wonke aphikisayo azombusazi wezimbabwe ukuthi angqikilandeke nebandla lezanu p f ngomnyaka ozayo.
Mnumzana Bhekilizwe Ndlovu, nanto udaba, wena ukubona njani ukubana isikhathi sokhetho sesiyafika kodwa kukhanya indlela ayikacandwa kahle? Ukubona njani wena ikakhulu nxa sikhangele zomanyano lezi?
Okuqale okumele siqale sizibuze khona ukuthi into eyayivele icege i-MDCT le PDP yayini, kufuze sizibuze khona. Bese sizibuze ukuthi if umnomzana u-Edwin Dlovu esithi akula nkinga ekhona, yena le eyayivele khona ekuqaleni besehlukana seyayakuphi? Isidisaphile, idisaphile yayakuphi? So angifuni ukuqamba amanga, mina angilakuliseka, anginakuhlaliseka enhliziyweni yami ngokuphumelela komanyano ongenzakala phakathi kwe-MDCT le-PDP. Abantu be-PDP bengibahlonipha kakhulu. Ngabahlonipha ngesikhathi besuka bephuma ku-MDCT besithi befuna ukuzimela ngodwa. Esasikukhangelele thina njengabantu beZimbabwe abakhangelele ukuthi kube nokuqhubekela phambili kwe-opposition kuyikuthi uMorgan Tsvangirai esehlulekile ukuthatha ilizwe okwesithathu wakufuza ukuthi avumele abasesele gazi elisatshisa abafana nabobidi labomangoma bathathe over but wale lokhu ebambelele esitalweni baphuma sabajabulela kakhulu sathi bazowakha into enhle kodwa nampo sebefuna ukubuyela yena le into yokuthi kuthiwe khona umsebenzi okhona ezimbabwe yikhuphi zami yinkalakatha yamistake yikho ngizaphakamisa omutsha lo ongenele kwi-opposition okuthiwa ngunkosana moya othi yena inkinga ekhona kuma-opposition ukuthi bafuna ukunikana imisebenzi as long as abantu bekhangela iindaba zombusazi ngaleyo ndlela ukuthi kufuze basuse i-ZANU PF banikane umsebenzi akula nto ezophuma kusizwisa ubuhlungu ukubona abantu abahlakaniphileyo njengabobithi labomangoma labocacaphulu abakobulawayo labogeorge mkhwananzi labo Edwin Dlovu befuna ukubuyela ezibini esikhangelele ukuthi ngabe sezibuthwa nje zilahlelwe phansi bafuna ukuzihlanganisa lazo kuyabanika amagama amabi kuzabanika amagama ababi
nanto udaba mnumzana Edwin Dlovu uthini wena ngalokho
ngimlalela umfowethu kakhulu okokuqala amabandla abehlukaniseke yimbono eyabithiyene kodwa ke makathi sikhangela ukhetho sesisiye ekhekhweni abantu bezimbabwe abaningi kabavoti bengavoti kungenxa yokuthi bathi amabandla aphikisayo ayehlukane kakhulu maningi kakhulu yikho ngokwenza njalo amathubawo okuthi-ke alwise ibandla lezanu pf alikhiphe embusweni malutshwane babantu bezimbabwe bafuna ukuthi kuhanjwe ekhethweni kubanjeni yikho kubanika i-confidence yokuthi baphume ezindlini bahambe beyevota ngokumele yikho-ke sithe thina kasihlanganisenini amabandla ezombusazwe wonke ungakhangela into yomanyana emabandla ezombusazwe iqaliswe yithi ku-p d p sithe thina kasihlanganiseni amabandla ezombusazwe kodwa kungabi lokuginyana phakathi singene siyi-alliance singene silebizo le-coalition mina leyo kungena ekhethweni kodwa elinye lelinye lamabandla lizimele kuthi ma ukhetho ngaphela omunye lomunye uma esendaweni yakhe kungabi lokuginyana yikho-ke sithithi thina kasaneke labo bonke kuhlanganisela umjuru kuhlanganisela-ke umtasa umtambara owezishodakengotshwangirayi bonkeni sithi kasihlanganeni ukhetho lolo lomnyaka ozayo singahlangana thina kunika abantu bezimbabwe abantwana bezimbabwe i-confidence yokuthi bayevota kodwa bangazotha kule MDCT kule MDC kule PDP kule ZAPU kulobani 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 abantu bathi lapha lizafitha ivoti bese lihlala ezindlini bengavoti kanti sidinga amavoti abo ngomnyaka wozayo yikhake okwenza ukuthi kathese sicimeze sindlebilebile libabayo kodwa-ke sicimezile sikhangele sile njongo into enkulu kaNdlovu labalaleli bonke abalaleleyo yinjongo ukuthi athi njongo kuyini ilizwe lezimbabwe lifile lokusigaba elikiso sona ngenxa yombuso wezanu p f ikhokhelwa umgazo lelo kuliqiniso yikho-ke injongo kumele kube yikukhipha lezanu p f ufake amapholisi aqondileyo ilizwe libuhlwe kuhle imisebenzi ivuleke labafuna ukuzisebenza abasebenzi e-economy ibe rayithi siphume ku-isolation lesi-ke yinjongo ekhona kaphela.
Nantu daba mnumzana Bekilizwe Ndlovu uthini wena?
Injongo inhle, injongo inhle, kodwa indlela esikwenza injongo inhle yendlela uchaza ngayo umnumzana Edwin Ndlovu. Kuhle kakhulu ukuthi umlalele uyajabula mpela ukuthi injongo yenu inhle, lifuna ukukhipha izano, lifuna ukwakha and so on, alifuni ukuginyana.
Alo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethe ecubungela izombusazo bexoxa indawonye lesiphatha amandla se-PDP umnumzana Edwin Ndlovu.
Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ohulumende abagoqela eleFrance eleBritane leMelika bathi bathakazelela isinqumo esithethwe lilizwe leLibya elithi ibutho leLibya National Army lizahlolisisa ukubulawa kwabantu mahlayana edolobheni leBenghazi. Ibutho leli lithi liyazwisisa okwenziwa ngumthethwandaba weInternational Criminal Court kumbe iICC ethi ifuna ukubopha omunye wabo uMajor Mahmoud Mustafa Busaf al-Wefali. Ibutho leli liphinde lathi selimise uBusaf al-Wefali umsebenzi ukwenzela ukuthi umthetho usetshenziswe ngemfanelo. Ilizwe leMelika lithi kumele kuvezwe ukubulawa kwabantu mahlayana eBenghazi ukwenzela ukuthi labo abonileyo babotshwe. U-al-Wefali ongomunye wakhokeli bebutho eLibya wethiswa icala yi-ICC elokuthi ngomnyaka ka-2016 langomnyaka ka-2017 wabulala njalo wancedisa ekudubuleni abantu makhaza abangamajumi amathathu lantathu lezibotshwa ezazilimele. U-al-Wefali udlelana lo Khalifa Haftar wayengomunye wabakhokela ibutho likamuyi umongameli Muammar Gaddafi wabulawa ngesikhathi uZulu ohlomileyo ethatha ilizwe leLibya. U-Haftar owamanje ukhokela ibutho eliqine okumangalisayo elithethe ngenkani idolobho leBenghazi elathunjwa ngamalichacha. Ilizwe leMelika lithi kumele bonke ababulala abantu makhaza babotshwe ukwenzela ukuthi kube lokuthula kweleLibya. Amazwe agoqela eleFrance, eleBritane leMelika athi loba kunjalo azaqhubeka esekela uhulumende weLibya. Amazwe la athi athakazelela lokuqhatshwa kukaGhassan Salame omele unobhala jikelele wenhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations ozama ukuthi kulungiswe udaba lwezombusazwe kweleLibya.
Lolobe kuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje.
Singakhangeli inhloko zendaba ngwenya. Bakhona nabantu be-Highlanders lapha benithembise abalaleli ukuthi sizabadlalela ingoma, ikakhulu abalandeli beqembu leCholocho benithe sizabadlalela ingoma ekazinja ziyamluma the Cholocho FC ngeyethu, but asela sikhathi. Bayakhala abantu be-Highlanders Highlanders itshaye iCholocho isiba le first win yayo kusizini iCholocho izolo.
Hayi kunzima ntunge ukuyi-Highlanders, abanye bathi coach, abanye bathi ngumqondisi, akusaqondakali ukuthi kuyini ukwenza.
Kunzima esikhalangeni sithi kwakabangalala. Kwakabangalala kunzima, sazi yozala nkomo.
Hayi kunzima sazi ntunge.
Siziphetheke ezosuku.
Kufe abantu abalichumi lanye engozini yomgwaqo ekamativi lamhla ekuseni ngemva kokubhewuka kweroli enkulu ekade behamba ngayo ithwele abantu benkonzo.
Umanyano wamabandla aphikisayo ukhanya lokhe untengantenga okulakho okubangela ukuthi ungabi ngoqinileyo njalo wenelise ukumelana lebandla leZANU PF kukhetho oluzayo.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, igama nguChris Gande Lelale.
Lo ntungami linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.